Lo Gorusik ataura Studio 7 kuti ari kutora nguva ino kongorora vatambi vari mhiri kwemakungwa sezvo vatambi vari South Africa vave nenguva yakati rebei vasati vapinda munhandare.
We called most of your players from Europe because in South Africa last more than 3 weeks no league, no trainings, no competition and plus another week or two. That means
handisi kutora vatambi vari kutamba muSouth Africa nekuti vave nenguva refu vasingapindi munhandare uyezve vakawanda wacho ndave kuziva matambiro avo saka ndave kutarisa vatambi vari kubva mhiri kwemakungwa.
Lugorusik ari kutanga ongororo yevatambi vake svondo rino apo Zimbabwe ine mutambo wekwedzana masimba neMalawi uyo asevedza vatambi vemhiri kwemakungwa chete. Lugorusik ane chivimbo nevatambi vane mukurumbira vakaita saKnowledge Msona, Marvelous Nakamba, Tinoka Dewere, Macaulay Born, Marshall Mnetsi, Alec Mdimu, Hadebe naTendai Darikwa. Vamwe vatambi vari kuda kuongorora ndiVictor Kamhuka uyo anotambira kuMyanmar, Adam Chiksen, Kundai Benyu naJordan Zemura avo vanotamba kuEngland. Mubati wepagedhe Tatenda Mukuruwa uyo akapedzera kutambira maWarriors mazuva aKalisto Pasua muna 2017 asevedzwawo zvekare kubva kuAmerica uko anotamba. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoinzi mana, mapoinzi maviri pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine point imwe chete asi Zambia haina kana point imwe chete zvayo. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.